A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 3rd, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mshanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe amid a devastating drought.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can join us at www.voazimbabwe.com for English. For Shona, you can go to www.voashona.com and Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us, tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe.
The World Food Programme says millions of Zimbabweans are facing severe hunger due to prolonged drought and an economic crisis fueled by hyperinflation. The WFP is appealing for financial aid to help raise over $200 million to buy food for more than 4 million people in the first few months of this year. It says firm pledges are urgently needed as it takes up 3 months for funding commitments to become food on people's tables.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once Southern Africa's breadbasket. Last year's maize harvest was down 50% compared to 2018, with overall cereal output less than half the national requirement. By August of 2019, WFP was forced to launch an emergency lean season assistance program to meet rising needs, months earlier than anticipated.
And the deepening hardship is forcing families to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock and fall into a vicious cycle of debt. There is little respite expected for the most vulnerable, including subsistence farmers who grow most of Zimbabwe's food and depend on a single, increasingly erratic rainy season.
This season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas. Forecasts of continuing hot and dry weather in the weeks ahead signal another poor harvest in April, putting lives and livelihoods at risk.
And the situation has been worsened by the government's failure to provide the much-needed food for its own people due to financial constraints.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. It is a very mali ebantwini kumadonors kumakampani emazweni atshiyeneyo ukuthi kudingwe ukudla abantu beZimbabwe, badinga $200 million yokuthi kudingwe ukudla. So ke uhulumende weZimbabwe laye uzamile ukuthi adinga ukudla lapha lalapha, kodwa ngani kwehlule. So ke kodwa lokho bephanda ukudla besenza ukuthi ingxenye bangakuthola kwezinye indawo. So ke ngelani kuhlelo khona manje sixoxeni ngokwenzakala eZimbabwe. Kambe wena lapho khona ngapho ungenzani ukuthi uthole ukudla, kumbe lapho ukuthola khona ukudla ukuthola kubani? Asixoxeni kunjalo kwemfundo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pachirongwa chedu cheLife Talk chekutanga musi wechishanu pagore ra2020. Tinochingamidza uyezve tichitenda Mwari kuti takwanisa kupinda pachirongwa pano uyezve kuti takakwanisa kupinda mugoredzva ra2020. Nasi tiri kutarisa isu nedambudziko ratekeshera munyika, dambudziko rekushaika kwechikafu uyezve kusanaya kwemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti kwakamira sei kwamuri ikoko, muri kuzvigona sei nekuti hurumende iri kuti iyo parizvino haina mari yekuti iwanikwe iyo ichitenga chikafu. Asi takanzwa zvakare kuti hurumende iri kupa zvinhu zvakadai semupunga kune dzimwe nzvimbo, asi vazhinji vari kuti mupunga uyu unowanikwa sei ndo zvimwe zvavada kuziva. Saka tichange tiri pano tichiziva kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Masangano akadai seWorld Food Program ari kutaurawo zvakare kuti pane vanhu vanodarika 4 million vari kudaiwo chikafu chekuti vakwanise kunge vachi vachirara mazuva nezuva saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa vachiti ivo vari kuedza kuti vabatsire nekutsvaga mari yekuti vawanike vachitenga chikafu ichi asi tisataenderera mberi nehurukuro yedu tuda kuti timbonzwa zvaitika nhasi muHarare kunzvimbo yechikuwadzana apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari pachirongwa chavo chekuchenesa nzvimbo vanga vari pakutsvaira kukuwadzana uku asi vanhu vabva vakwanisa ivo kunge vabvunzwa vachitaurawo navo vachitaura kuti vanga vari kuda zvinhu zvakadai sezvokudya nyama nezvimwe zvakadaro vaMnangagwa vakati kwete vanhu ngavawanikwe ivo vachidya muriwo regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii pane nyaya yedu yaitwa naBlessing Zulu asi tangotora mazwi kuti munzwe zvanga zviri kuitika
nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende hupfu takati hudzoke kazvidzi wawa kuita $105 kuzovandoita kuti huchiita $50 uwo ndoo murayiro watinenge tapa kana kune makoronyera vanozvina mubhizinesi vasingatevedzi zvinenge zvarongwa nokuti ivo tinovapa mari kana chifanira kuti vatengese toti kudai $100 totitengesai 50 isi hurumende tozovapa 50 njerendisabsidi zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo
mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vaMnangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu
tashamisika zvikuru nekuya kwaita vaMnangagwa vachizoita clean up campaign yavo kuwadzana musha wakachena tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuyenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavaka vachiita but hazoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu vanhu vari kutambudzika mukuwadzana vanhu vazhinji havana mari yekuendesa havana kuzvikoro vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya vari kunonga svosve nemuromo so ndashamisika chaizvo zvokuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira
aiwa apo tanga tiri kunzwa isu mazwi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tikanzwa zvakare mumiriri wenzvimbo iyo yekuwadzana vaHwende vachitaurawo maonero avo pane zvanga zvataurwa nemutungamiri wenyika asi chanyanya kubata ndeve cheve veruzhinji ndechekuti panzine veruzhinji vemunzvimbo iyi vanga vari kuda nyama vachiti ivo havachakwanise kunge vachitengera mhuri dzavo nyama vaMnangagwa vabva vati aiwa zvakakosha kuti vanhu vadye ivo murivo sezvo vanga vari kuti ivo murivo ndoinoita kuti muviri yevanhu ivakike zvakanaka asi tienderera mberi tichikupai zviri kubuda ipapa totarisa zvakare zviri kutaurwa izvo nesangano reZimbabwe Farmers Union panyaya yekushaikwa kwemvura pari zvino uyezve nekukosha kwakaita kuti varimi vawanikwe ivo vachirima mbesa dzinokurumbidza kuti dzibude tirigaitinzwe zvataurwa izvo nevamwe vamiriri vesangano iri
nguva ino mvura yacho hatitatoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyira chibage tikuona kunge chatomwaka watosiya
zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura
zvakutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva nekuti iko zvino zvemwari kwavoda hausisina kumira zvakanaka zvachose saka situation yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro uye kudyara kwachona hatisatotedzeri zvei zvekuti tedyara nefetilizer panguva iyoyo kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here mvura kudenge iriko here uchiisa fetilizer nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nokubva chanzi nezuva nekubva chatsva nokubva chaoma kuoma chaiko chaiko saka hatisatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo saka tiritokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grain ndo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe nekuti mvura yachona kudenga hamutorina iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda apa pano yawarawadza yaenda saka hatichatozivi kuti takanangepi sizon yedu yakatomira zvakashata zvachose apa tamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya tourism kutokanda mbesa zvinokurumbidza kuibva kuri nani kana zvazve chibage takutotesa zvimbeu tiye tinana tsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza itoko zvingatibatsire kuti
aiwa apo tiri kunzwa isu hurukuro yataita neveZimbabwe Farmers Union vachikurudzira ivo tatiri kutaura naamai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union vari kukurudzira ivo kuti kana vanhu vachidyara ngavadyare mbesa dzinokurumbidza kuibva saka ndozvava zviri kuitika ipo pano asi nyaya yedu huru inyaya yenzara yatekeshera munyika tinoona kuti madhamu akawanda ari kunzi iwo pari zvino haana mvura yakakwana nezvimwewo sezvo mvura iri kunetsa kuti haisati yanaya pari zvino uyezve iri kunonoka kuya saka tichange tiri kukurukura nemi kuti mutipowo pfungwa dzenyu kwamuri ikoko kuti muri kuzvigona sei pane zvamuri kuita here zviri kuita kuti muraramise mhuri nezvimwe zvakadaro pindai muchirongwa uyezve kana muri kunyora namba dzenyu nyorai makaisa macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona modzvanya zvakare pakanzi share kuitira kuti kana mapinda pachirongwa vamwe vagokunzwai
Yes, let's go on lapha ke esindebele nabantu bayangena sibese yabona kulothandiwe kumbo uthi lithona njalo emthakazweni siyaphila kakhulu. Omunye utsho njalo nguPamela Khumalo lo Fortune Sibanda uthandiwe kumbo uyabhala lapha uthi indlala esemakhaya iyamangalisa sihlobo zami sokubuyela endlaleni ka-2008. So uyathola lapha ke uthandiwe liyamuzwa lana uyakhuluma aphinde ethi kungazani kuzima esibhekane layo. Kubeze kubuya ke uPamela Khumalo ukuthi indlala yalonyaka ifana naleyana eka 1947. So singazi ukuthi ababekhona ngesikhathi sika 47 bathini ngendlala naleyo. So sicele ukuthi kubuye abantu bathize babuye bezokhuluma khona lapha ke ku Studio 7. Kunjani kolapho?
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa isu zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya iyo yenzara saka tichange tiine vanyarikani vedu vanobva kuZimbabwe Farmers Union tiri kutsvaga amai Margaret Hoshiki vatambotaura navo kuti vauye pachirongwa vataure asi regai tichingamidze vari pachirongwa chedu pari zvino tina Chenai Hoga ari kuti ndapinda muchirongwa madzimbe ari kuti maswera sei aiwa kunota swera zvakanaka tinotenda musiki nekuti takakwanisa kupinda mu 2020 takasi Simba, Simbiso Makwarimba, arikuti hey there Studio 7, muri sei sei kuno tiriwadi, Sydney Zirenyika, arikuti hello VOA, Pamuzo Bennett, hanzi hello kwa urikoko Kennedy Zitato, hanzi maskwera sei kwa pa Studio 7 Live Talk, ai wapano tiriwadi jedu, Jairos Nandoro, arikuti hello Justin Paraza, hanzi VOA, I'm connected, Anateka Seth, hanzi hey kunzima, chokwadi, Fraser Chicks Nathan, hanzi maskwera sei kwa, vatereri VOA pano pa live talk aiwa nyora inamba dzenyu tiwani kwesu tichikufonerai makaisa zvakare macode numbers enyu tinzwe kuti vari kumusha uko muri kuvabatsira sei panyaya iyo yenzara.
Now we've got our first guest and that is Mr. Mandla Nkomo. He's an agriculturalist. He's based in South Africa. Mr. Nkomo, welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and good evening to your listeners. It's really great to be on the show.
Thank you so much. Now, Mr. Nkomo, you see what is happening in Zimbabwe. In terms of hunger, you know, the World Food Program is saying that so many people are actually on the verge of starvation. So what's your take on the hunger that is gripping the nation?
Well, I think the best way to describe it is that we are really facing probably one of the worst food security situations in the country's history since independence. It's not common that you've got two poor rainy seasons following each other. And as a result, the situation right now is that not only are we facing a human hunger situation, but also for the livestock industries, we are really staring at one of the most challenging years in our history. And I think it requires uncommon ideas and uncommon action to save us from the situation.
Kodwa ke kunqabelwa njani konke konoko ke wena ngombono wakho labantu kanyazana batholi okumele bakuthole ukudla lento zinjalo.
Ya kukabili kids. I think mina ngokwami engakutshwe ukuthi kulabo abantu ikakhulu abasemakhaya asebebhekane lohlupho lwendlala inhlanganiso lezi zakwamanye amazwe ama-NGOs yiba abantu engibona ngani bangasiza kodwa sikhumbuleni phela ukuthi umumbu uyashota iSouthern Africa yonke iZambia ngoba babe abazange baba le season enhle ka 2018-19 ama stocks abaphansi so angikholwa ukuthi bazathengisa iMalawi layo kuyafana iSouth Africa yiye ngani ile carry over stocks esiningi kodwa nxa ngithi ngiyakhangela because iSouth Africa isupply iGMO mepha kusoze kuvumakala ukuthi umumbu wakungene so kutho ukuthi umumbu esizawuthola thina mhlawumbe yakuvela ko-Mexico or maybe uvela emazweni afana labo-Kenya but iKenya layo has had a drought for the last couple of years so ukuze umumbu uzofike elizweni kuzathatha isikhathi mina isixwayiso engingasitsho ukuthi whether ngama-NGO kumbe nguhulumende ngokwakhe nxa besenza amalungiselelo kabakhumbule ukuthi lo nyaka nxa kuvama ukuthi kuthatha 4 weeks ukuthi ngesikhathi uthenga umumbu ufike ezweni this time kuzathatha maybe 3 times that ngoba uzabe uthengwa endaweni esikhatshana so abantu kufanele silungiselele indlala iyenzeka kodwa indlala iba lo le esingathi impact enkulu kusiya ngokuthi wena uzilungiselele ongakanani isixwayiso sami ukuthi kasilungisele nini ngoba sikhangele sonke indlala sifikile endlini
yes yabankulu ke ubambe khonapho umavelas
aiwa kunawo vari pachirongwa regai takamirira zvedu tinzwe vachange vari panhare dzedu tombokuchingamidzai tichionesana ipo pana pana Kyle Mpila Brook ari kuona nesu Agnes Muvindi ari pano DJ Munya Madzimbe ari kuti ndifonerei Agnes ari kubva ati please ndifonerei tete Talent Muchema ari pano anyorawo zvakare Ignatius Tinashe ari pano sindikunzwa kuti pane mutereri ari pano kola Hello.
Hello, Magadizwe.
Hey, what did you say? What are you doing?
I'm from Sydney, Madao. I'm in Cape Town, South Africa.
What are you doing in Cape Town?
Cape Town, I'm in
Cape Town. Hey, are you doing in Cape Town?
Ndisingazivi hurumende kuti ine zvipi zvayakagadzira asi ini ndinobva kunjanja kuchivhu ndanga ndiriko muna November imomo ndonga ndakasvika kuna musi wa 12 November mombe dzakafa zvekuti vanga vachikwanisa kunge vachirima vachizvibatsira nemombe dzavo hakuna nemombe raine zvakaita sezvimbo yedu yese vanhu vakafirwa nemombe zvekuti nzara yacho izvinezvi inenge yakatomultiplier zvekuti hakuna munhu anokwanisa kuti anga achizvibatsira because mombe ndodzadzichikwanisa kuti aine mombe anokwanisa kurima apo nepapo saka izvinezvi kana zvava zvekutimba izvinezvi mvura yacho hakuna njanja yakatoomerwa zvekuti kana vatingati maminista kana vanani haina anoona ekuti vanhu variko vachatofa nenzara zvekuti chero kuvatumira mari havana pavanokwanisa kuti tida kuzonoitora sezvinoitora kwakati zvinhu zvacho zvakanyanya kuomesesa
saka imi muri kubatsira sei vari kumamisha ava mataura kuti maamuriko uyezve makaona mombe nezvimwewo zvichifa
kuvabatsira kwatinotongoita kutongotumirawo tinoisa zvinhu kumabhazi ikoko kuna namunhenza ananachiwa then izvozongonosvikawo nekuti kana chero kuvatumira iri mari ivo vakaira vangonozvichinja vakangovharwawo navavhara kuti takuuchinjira kumabhondi mari yaitasetotengi saka kunototumira ritori gosari ndo zvatinotongoita
aiwa zvakanaka zvakadaro tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve negore zvarakanaka
tatenda
ndiri kunzwa kuti tine vamwe kola halo kola aiwa taswera asi kola manje ndirikuzoti muri kuda kuteerera program but imbodzikisai volume nekuti taakuzvinzwa tiri ikoko aiwa izvinzvi maarit chaizvo endererai mberi nhasi tiri kutaura nyaya yenyaya yenzara yatekeshera munyika muri kuonawo sei makaenda kumusha here vari kumusha vari kukuudzaiwo kuti kwakamira sei Aiwa, thank you so much. Muve ne weekend yakanaka negore zvakanaka.
Aiwa, ndinofenda nokupinda
mukuru. Bye bye.
Mhm. Yes, lo baba kona manje ubaba Masuku ukhona ecingweni lapha use Midlands enkabazwe. Baba Masuku utshona njani?
Ngiyazina mfowethu utshona njani?
Sijonile Masuku, wena ngiwokho la ngapha ke obona okwenzakalayo khona ngapha emaphandleni endaweni ezijeneyo. So ke akutshela abantu ukuthi nxa kuyikuthi umuntu kala kudla, ukudla kunikwa ngubani ukudla, njalo ngubani okulungisayo, njalo kutholwa njani, nxa usiya kuthatha ukuthatha ngani into ezinjalo?
Uyazi mfowethu into engapha izitazo kakhulu ngoba ukutholakala kokudla akuna ngezinye indlela. Okwamanje emaphandleni abantu babemeleleni ugovernment iy'nhlelo zakhe zona ezazenzayo ezokuthi yabethathela abantu ukudla khonokho ukudla okungatholutho okungamabhakede okubili okuthathu kuyabe kunikeza umuntu but yenye indlela ungawukhanya ukuthi zakusekuthe yena uhulumende ukhanya ngani uyakudabulela ngendlela kuyabe kumi ngakhona ngoba indlela engayibona mina ukuthi mhlawumbe kukampena kwabo ngoba ngabe isayizili liyana mpelampela nje akudana akunamuntu ongavuka ekuseni siyahlala laphana emelele into angayazile ukuthi kuyanini njalo kukunenge okunganani njalo khona ukuphila kukukakeza mfowethu ngizama ukuthi kawe ngicela linginike lokhu kumbe uyatholakala sekuthiwa wena ngaloluthi ihlangothi lowo ngwale ithathi into enzima kakhulu njalo yazi ukuthi ngabe kuthiwa khona uNkulunkulu yena uyasinceda lesisisa ukuthi ngabe singaba lezulu ngoba izulu liyakhava konke lokho manje heyi azi ndoda ukuthi kulezi iy'ndawo vele khona ukuthonta likathonti angazi ukuthi kumbe umbuso lowo kawukusizekanga kangako kumbe yini angazi
ye kodwa-ke nxa sikhangela Masuku ukudla sibili nxa kubuya khonapho endaweni ezijeneyo ovele ubhalisa amabizo abantu ngubani nxa ungasitshela abantu nje khonoko
lapha kubhaliswa ngokuthi isobhuku uthini yena kumbe amakhansela ama-chairman wena lawa asendaweni kuyabhalisa kube sewukhandisa ngendlela nele yokuthi ikhansela sisiyathatha kukuthi ye abe semoteni yena leyo kuya lokudla kuvela khona ngale lapho kuvela khona umuntu sabe lebhuku lakhe vele esemoteni yona leyo so ngezinye indlela sithi thina ukhansela ngomnikazi wento zonke akulo omunye umuntu omphikisayo angathi uselile uselile ungathi tholile utholile kamakhansela amaningi uyabonti ungakhangelisa ngathathe i-one so ngezinye indlela kude vele ukuthi nxa ungekho kuyena leyo phathi hawu sekunzimeni okukhulu kakhulu ya sekunzimeni okukhulu
kakhulu siyabonga kakhulu-ke Emasuku ungathi wena kusasa baba
dami ngiyabonga
yes so he's saying that the counselor is the ultimate decider of whoever gets food and who doesn't get food. So at the end of the day, he says, you know, if you belong to a certain party, they don't give you, or they give you according to the party that you support.
I watch name Mom Terry Panari, Parisian. Hello, caller.
Hello, Dede Mazela, sina mkoma jibs Mazela sei.
Ai, waya chuli wadi wadi, shwaka mira sei kwe koko.
Ah, tiri nani teje kuno.
Mm-hmm, tawara iti.
Makoro kote gorezi, jaku na mkoma jibs, inda kambo tawara ni mite teta kambo.
Ai, waya chuli kambo tawara
iti. Yebo mfoe, tunja.
Ah, kia tila mfoe, tunja.
Ah, mbicha, na ikulungi nesu kuzwile ba. Na, same to you, same to you. Iye, kume njalo la kuwe.
Panya hii, pani ma solution akati maliri, I think pani long term solution, pani short term solution.
Taura iti nzwi.
Short term doi yekuti ino kana tikapinda jara, tutanga uta kama NGO, wana kea Oxfam, Plan, World Vision. Doi short term. Asi long term ya ndoi yakani nodi wa sejeru, kuti murimi, anafunga upa itibu. Tamdara kana tingori ma wana, inda kakura wa murimi pachangu, wabirika wangu wa erima, wana sekuru wana baba vayengu rima.
O murimi.
Ya ndrimuri ni kumusha kache tuto nipran
tawara iti nzu
ya tato ni mazo tori productive and tato ziyao tibu mota ya jie vijia hizo nyura ita kwa jibaka kumba haive ni mamuari mwari kumusha kache wano tupuri ya tato ni mazo tori kango problem ilipo yego sinyo nde kuti muri ni hasi ana hasi tibda ana kuna hapa niku tenka mbe uku ma kusitiko kana kupana kana kupayonia kana ueni siti kambani nukuzi mwapraiza hawa kujura kana mkata kuti ZFC chacha hiyo makato mamgayota risetu mtu makato mazifetezi ya nwangani kana sebo chemicals ya eche kwa uparita kwekwe kwa pipeline nikaenga ya kana kawana chukwa sa kutengi ya mdeo vatiri ima apata ungo da sokuti imunu wezi wano wano kuna kurima kuzi mbao akutu kwa mdama ilongu temu kuti government kashi kazi ita hii kazi risetu kuti makamba na ya atange kuzoka mtetu no mao atange kwa uparita achi kazi la pipeline kana sebo chemicals leti ya spishi kazi la nemisho nkane mezi pipeline masidi kwa wana vati zaranyika jenis zaranyika wari chairman kusidi kwa I remember
Saka imi daima iwanamkana wekutaura neurumende maitichi
kando kwa sangu kanadia ndaye kwa nisa kuwa namkana wekutaura na wendezo mgoti gama katirisi nshini paka kazazo yuka sweta sukuli to sara mbachi nguwa blema pose pose gama katirisi kata waka karisa kazi nisa kata kwa shara isa kwa ute nipangu urumende pose kari pano yungu basara na manaronda tawano kara ya rangi sina mbeji utiliza kata kuona puma headlines yangi ni kulo yangi ni pasiri kwa kusika mwati kumbaku ine jara hiyo yangi ayo ya isawe ya ifija zime ni kamutati muri manda kwa ikuti kasa mune wana wakapuwa minda mnatukwa vindu haya muna hane kasi ya kana bara achukua pichi hecha ati itipu mune ye cheki ni kaono hao chaya mungu zimbo ya hiri ya hitu wase kuri mambo ya hitu wase mombi muna hakunu changa uli mamafunde mumu marungu wanga wakato pasi ya marijena ya kutu wazi rijen ino hii hiri konjusisi kundeo ya kati rijen ino hiri konjusisi kundeo iwo tola munda wa hiri mama orange wawuda utanga kuzara ma banana kana utanga kuzara sume zumbi uwe kitu kia kutana chino buda hapana chino buda hapari ni gama ya kitu kitu makina kasi ya kana kuchiresi kuna kumaseti la fama zikeke bairi manzimbe vano wate mawa hiri manzimbe kwa kumpa sinu kari itibu kete maofi hita kasi tola minda bari maenzi maseti la fama vano wate mawa kwa shirima chuka ishiwa ni kwa mnigo njiwa jimatara na varungu
aiwa
hapa kana akutu wa ngodi maju akutu wa nanda izi zuzukuti kia kana okifamu dunia zokuti mangua na sote tia kwa tema kutishara, nukuzi kia hiyo kwanza kupambie, wina kwanza kwa nne chika kujeje msumwe, baadhi kure ni wasi tia shara fu, saka zaf mi ngazi tibla zazun, tebo kemi kwa ziofamba, zetiofi ofamba,
aiwa,
pioneer, oh masiri kwa tume sana, dunzo na kamu.
Aiwa, manya suta ora mashoko, akanaka chaje mkoma Donald, move ne zuba rakanaka.
Aiwa, maeta ba.
Bye bye.
Yes, slow na kota sana hambi kwe watu siye kubaba umandla nkomo. So, Mr. Mandla Nkomo, I think you heard the last caller talking about, you know, expensive farming inputs. So what can be done by the government to make sure that maybe farming inputs are accessible so that maybe the people can mitigate against drought and other things on their own or some of those kind of things?
Ya into ngivumelana layo ngesikhulumile sesanda kuphela kathesa ikuthi uqinisile nxa isithi abantu bona ukulima bayakwazi kodwa into engani yaswelakala ukuthi umumo wezomnotho yiwoqina usenza ukuthi izinto zokusebenza whether zinhlanyelo whether ngumvundiso whether you know ngama tractor kumbe yini kunzima ukuthi abantu bakuthole kuliqiniso lokho ukuthi i-long term solution njengoba ejile umfowethu lo besanda ukukhuluma ukuthi kasilungisesenini umumo wezomnotho ngoba i-private sector yona ngokwayo ilawo amandla ukuthi ingavuselela i-agriculture kodwa nxa umele uqali eqoqothe reserve bank uyacela i-foreign currency ukuthi uyayimport ama-inputs owadinga ukuthi upheke leyo fertilizer, kambe sure kungasebenzeka njani. Kodwa xa kuyukuthi kuvumelekile ukuthi awu-price control entweni ezifana lalezo zisuswe, abantu bakwanise ukuthi baziimportele ama-raw materials, benze lawo ma-inputs adingakalayo. Mina ngokubona kwami singaya phambili. Ungakhangela iZambia kithi, iZambia sikhula mina lawe, iZambia ubuhlekisa ngayo ukuthi hayi listina sifanani leZambia. IZambia kathesi has gone for almost 14 years ingazake isilele umumbu. Wazi ukuthi bakwenze njani? They only fixed two things. They made sure ukuthi everywhere ama-inputs ayatholakala, either through i-system ye-government, i-CC program, kumbe ku-private sector. Bameka sure ukuthi abalimi lokho abakudingayo bayakuthola. Kwaba le predictable pricing. Ayikhona i-pricing le ukuthi ngifuna ukuthi sithenge umumbu at 10 times the price of everyone else in Southern Africa. It's not going to work. And Zambia is living proof of what is possible if you implement forward-looking and actually progressive agricultural policy. The farmers will sort out the rest. That's what we need. We don't need government to command everything, you know, including agriculture. It's not necessary.
Yeah. Well, you see, about our colleagues, we're going to talk about the status of our community, Mama Oslona. Oslona, good morning. Selona, ukone kutungwa nukumbe kusilona. Halo, ukone kutungwa nukulamu. Mkulma lumani. Hei, uwanzani kutungwa lakadu yala mafilas. Sinazukuti kumbe, ukona lukumbe kako. Selona, ukone kutungwa nukumbe. No, over to you.
Aiwa, kuna wakachambo bakupinda mshirongwa. Tukuta urai supa msoro pe kuoma kwa kaita zinu nyanya panyaya yechi kafu. Saka tunukutenda icha izu kutimuripano pa chirongwa chedure gaiti mbove rengashwa muru kutaura ipopano. Vajinji hivaru kutaura mafungiro avo uyeje. Vajitaura ivo kuti juru kufamba seya. Sindrukunzu wa kuti Gibbs, you have a call.
Iye, uslona kutuase kwa nabekti wane. Slona, kunjani?
Kunjani baba ti?
Siyapi lungapi konapo?
Napa sekhamtre ulilima.
Ye, akusitele ukuthi kona ngapho kudla kunjani, kuba indlala.
Hayi, indlala iphasile lapha kulazulu.
Pho manje kwenziwani kona phu kudla lekuthola njani?
Ah, konkuza nje bisithi izivini, kanti izanika nina abantu yanika sebesile yini?
Bathini kodwa abalithembisi yini slot?
Ah, baloke bethi basadinga imali, basadinga imali kodwa sikezwa lutho babazithi.
Nxa usuku senzakala khona ngapho lapha elikhona, ukudla vele kuholwa njani? Akutshela abantu abangakwaziyo ukuthi kwenziwa so, ucasise sibili.
Ah, ngapha siyabhalana amabizo bekungala lokhwana sikuzwanga kwamasezindawo ukuthi kuyakhethwana ngapha.
Ye, amabizo abhaliswa kubani?
Abhaliswa kubo councilor lelo yabo sebu.
Ye, kungabhaliswa ke sokuthiwani?
Hawu, selihamba ke siyalinde lapho kufikela khona.
Ye, kufikela ngapho khona isikhathi sonke.
Ha, kulama centers nala rekhethiwe kwabathi.
Ye, asithi khonapho lapho khona silona. Indawo ezinjalo kusiqambe kuseklinika kusezikolo kungapho khona.
Kuyabe kukholelwa ezitolo nasema growth point.
Ehe. Umuntu abe evele ebambile khonapho ukuthi abone ukuhamba kuhle ngubani? Ngukansela, ngukroled, ngubani owabe ezibambile?
Kuyabe ngukansela, kuyabe ezibambile. Ye.
Kubeka baba, kubeka, ye.
Ye, kuyabe ngukansela. Kodwa isifiso sami bese ukuthi ngakuthi uhulumeni yakha amadamu abantu bebe la irrigation all over. Akube kungancedisi indlala kakadizi.
Oh yebo, phela ngapho kulime njani kwezamadamu?
Kweze.
Kwezamadamu ame njani amadamu ena?
Ah, kubeli lodwa kuphelele moza lalo futhi akalihlonanga bakatayangayanga nje kuphela amanzi azivulele.
So manje amanzi igcina lingaselawo?
Ah, kunasekulodaka nala amancane nala ukuthi inkomo zisike.
nina njenga zakamizi alienelisi kumbo kuti lizamu kukepi nita bati pome ina leya bisikoli
Nino ngati kusepila na sili mkopeli abandi nga kwa nita kambeke tata nga pama tewe
isi ya kuzaka kulige posele kutina ba
mnele kutina yo kutina yo kutina ya ma mpio zane kutavesi ya kela matamo nifula nime nisili lenga falo kutisili lezi kwe ziko yitelu kutu
isi kuzaka kulige silona kutio nga kusepu nilima kumbe mangu
Every
living, my East. I see Abuwa Kulu Matu Sasaba. Thank you so much. Yes, Bongilakulu, that is Mr. Slona. He says in Bulilima East, and he says, you know, they get some drought relief aid from, you know, some of it is it comes via crawlheads and councillors and is collected at certain given points. Mm-hmm. But he says his request is, can the government manage to build any dams? So he's looking for somebody who can actually build dams for them, mm-hmm. because he says there are so many rivers, the only dam that they have is almost silted, so they don't get enough water there.
Mm-hmm.
Yeah? So
I guess you're going to call. Aywa, kuneo vachambo mchirongwa, atinu kutenda ya ndizi, ntuku zotipa na kola. Hello, kola? Hello? I'm not sure what's going on, but mukoma use muripo irab. Aiwa, tino kumbira kuregele rutambo kubati sae kungwa ya kareba. Tukutora ni mimuri kupi?
Tukutora ni mimuri kupi?
Ita uraiti nzu.
Hei, mtungo chema chema ni nzu uoma kwa zaida kunjiko, hei.
Mhm.
Tiri, nae wangu tinziro otu, hei, mzara ya chwe nyanyo, wano, wata apana kirumbo chimu kwa basofi. Wakati pula misa 90 days kuti zvirwe zvanakana nasa hapana kana chikutombona kazvita 52 weeks je
munobva kumusha kupi
musha vamuzotsvakwa tsvakwa manje
aiwa taura henyu muringada kumhoresa vanhu here musati maenda zvenyu
tinoda kumhoresa vabereki vangu
Sorry, phone yenyu hamene zvairi kuita mukoma asi tipe mazwi enyu kupedzisira.
Hazungo kubira kuti ndaita inoona kwanisa kuti matiro wangu kuti matiro nike edite zviri nani. Apiwo tatambura.
Aiwa zvakanaka zvakadaro. Ko gore zvairi makatarisira chii? Akuno tonera nepamwe zvekumusha zvaramba. Kola, thank you very much. Koma Patrick muripo here panhare?
Ndiripo tisina move masera sei.
Aiwa tiri wadi kwakadi iko ikoko.
Kuno kuri nani sisi?
Taurai tinzwi.
Chichema chedu ndechekungoti dei hurumende yedu yaziva iyo special hurumende yedu yeZANU-PF yaziva musiyano wekuva hurumende nekuva bato.
Mhm.
Vatererewo zvino zvichemo zvevanhu voita zvido zvevanhu vasaisita zvido zvavo sekari tikana takatarisana nemamiro aita munyika yezvino kuri kuchemwa nenyaya yenzara chikafu chiri kutaurwa ndonatinyatsotaura pachikafu chatakaona chinoda kupiwa neUnited Nations ngatipiwe kuchizvarwa chese chezimbabwe chisanzi ndechebato
Aiwa mashoko
makukutu yedu maitiro ayo makorega ega kuti pakaitwa madonation anobva kunze kwenyika vanotora madonation ayaya vovapinza muruvara rwavo voti ndeavo ngavape munhu wese zvisinei kuti akavavhotera anovatuka kana anovashoropodza ndokunonzi kutonga vanhu zvinokatonga vanhu uchiti ava vadyi nekuti ndive kwangana vanhu vangafa nenzara sisi
Aiwa mashoko makukutu mombotaura mazwi enyu here iyo kuti makaigadzirira sei
Dzokoro dzinoti waisisi
mazwi enyu ye
ndiyo kungochema wakaza kwanzi kuti tongo namba tichigomera tiri ipapo hatina zvimwe zvatikungoona kunze kwekusanduka kwema namba kubva pana 2020 kuenda pa 2019 kuenda pa 2020 ndizvozvo zvazvongoni
aiwa
chimwe chedu ndechekuti mina matedu kuti tichishanda tino muSouth Africa kungoona matatara tikunda matatara taisa zviri kunyika ikoti since kwanza kuchauya chikafu che United Nations ngavape munhu wese vasasarudza kuti ndewe ZANU PF mundevere mushona muchikunda muchinyi nzara ina rudzi sisi
ameno apo tukona mapicha enyama ameno kana mama amanzwa mutungamiri wenyika vachitaura ivo pavanga vari kukuwadzana vachiti vanhu ngavadye mirivo nekuti ndiyo inoita kuti muviri uvakike zvakanaka munoona sei mazwa aya
sisi uko ndokunonzi kudada kwevari mugomo kakumbira vari pasi mapfuwa kotaura kwemutungamiri ikoko mutungamiri ane dzakakwana chaiwo ngabuda uchiti ihai murivo nyama
aiwa tizotuka hedu
anotaura nemutungamiri
atizotuka hedu asi kungotiwo tati kuti taona picha yenyama apo tikaona zvakarewo mavheji anga ataurwa ari kubuda apa pa uye zvitanzwa zvichitaurwa kuti aiva vanhu ngavadye ivo murivo ndio unovaka muviri
ndozvinoita kamunhu kana uchinge wakurirwa nezvizvo zvaunenge wakavimbisa vanhu munhu wese anoda kudla nyama sisi asi ainzi nyama pavachapinda ivo pavachatora masimba zvinhu zvese zvichange zvadzikira mutengo muzvitoro hakuna chati chadzikira ndiani angararama pasina iyo nyama anti iyo nyama ndoido tipa maproteins tinoti karamba tongodlaiwo anonzi idlai murivo unodliwa nei iwo munjonjo here
aiwa tinotenda
hakuna
tinotenda hazvadzi tichaedzwa kuti tiwane iyo bite iyoyo pavataura kuti vanhu vazvinzwire vega zvanga zvitaurwa nemutungamiri wenyika asi muve nezuva rakanaka
tinotenda sisi mbavhi movo nezuva rakanaka kwamuri ikoko
okay babai
Yes, marvelous. Now we are joined by Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, welcome to the program.
Thank you, sir.
Now, Mr. Ndlovu, you work with a lot of people in rural areas, and I guess you've been seeing what is happening in terms of drought and all these other issues. So tell us a bit about what is happening in rural areas where you cover. How is the hunger situation?
Frankly speaking, the situation in the rural Matabeleland and North is quite bad. People are starving due to the erratic rainfall that they've experienced since 2018. So we note that this is the successive year of hunger. So the dams are depleted. There is high rate of cattle mortality. People have failed to do anything that can at least sustain them in terms of food security. Due to poor rains, they haven't yet started any farming activities. So the situation generally is quite bad. People are starving. There is no food. They don't have money even to buy food. And the levies at the GNT is quite unaffordable. You know that a 50 kg bag of maize costs something like $205, something that the rural communities cannot afford.
Yeah, nxa sikhangeleke kokwenzakala ezabelweni, nxa ukuthi abantu bethola ukudla, bakuthola njani? Ngamafutshane sibili, 1 minute.
Abantu emakhaya sebedependa ngabantu abaphandle kwelizwe kuba yinhlanhla kuzimuli ezila abantwana abangaphandle kwelizwe yibe zenelisa ukuthi at least zibaphathisele ukudla futhi labo abangelabantwana abangaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi benelise ukuthi bekuthenge lokho kudla yibo kambe uhulumende okezama ukuthi abadala abangaphezu kweminyaka engu-65 bathole amabele ngenyanga kodwa eqinisweni i-bag ye-50 kg eyodwa ephiwa umuzi olabazali ba-over 65 kuba nzima ukuthi ubasustain for ukuthi ingangiphele considering i-fact yokuthi on average ifamily emakhaya ngaba labantu abangu 8 kusiya ku 10 so kuba nzima ukuthi ibirthday ya qede sikhanyele futhi lokuthi abantu bemakhaya kabala imali yokuthenga ukudla i 10 kg ibiza imali ezifika ikhulu lamadola emakhaya sikhangele average of 8 to 10 people ngathatha 3-4 days 10 kg so kabe
yes, I was our colleague. I'm going to put my hand down. Hello, caller.
Hello, Mkoma Fraser. Eh, Makadiko. At a square, as you say, say. Aiwa, mashoko makuku tu iwayo. Tipeo fungwa zenyu kuti 2020 saka muri kuiona yakamira sei. Tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Thank you so so much. Aiwa kunavo vari muchirongwa pari zvino tukutarira isu panyaya yezvekudya munyika uyezve nenzara iri kutarisana neveruzhinji asi ndiri kunzwa kuti pane mumwe munyarikani kana kuti kola ripo. Hello kola. Hello. Vadziva muripo here?
Ndiripo zvima zvino makasimba here?
Aiwa vanadziva ndana sekuru vangu makasimba here ikoko?
Aiwa sekuru venyu vanenge vakatizimbei but henji vari kuchema.
Machemeiko sekuru?
Vakuvara nenzara paZimbabwe apa henji.
Muri kupi kodziva?
Aiwa tiri paborda paBeitbridge.
Pakamira sei paBeitbridge apa?
Tichikwira ngozva ende tichitanga kugara kuBeitbridge taziva kuti Beitbridge ndo kunowanikwa mari kaisi.
Kwakamira sei
pazvo? Iko zvino ndo kwaane nzara yacho chaiyo chaiyo.
Sei muri kudaro?
Ndo zvatiri kuona because tichiri kugara ikoko.
Ko panyaya yechikafu kwakamira sei?
Aiwa achikafu kuchiwana tinochiwana zvedu sezvo tiri padhuze nebhodha because tinokwanisa kungoyambuka pamhiri tonotenga but takabva kumusha nezuro zvatakaona handifungi kuti zvinhu zvinotarisika munyika yakanaka kudai.
Zvii zvamakaona hanzvadzi? Sekuru tati handisekuru muri sekuru.
Ava sekuru avo kana makutodya hanzvadzi maakurasika.
Aiwa handisekuru makaona chii?
Ndakati drought iri kumusha kwedu ndinobva kumberengwa uko. Mombe dziri kungofa mvura haisi kunaya zvino tirikuona kuti nezhara iyoyo yemombe yekuti kana chikafu chemombe hachisi kuwanikwa mari haisi kuwanikwa tichavatengera sei vanhu vari kumusha chikafu.
Saka muri kuvabatsira sei vari kumusha muri ikoko kuBeitbridge sezvo mataura kuti muri pedo neSouth Africa paborda?
Aiwa tiri kutotadza kuti tivabatsire nenyaya yekuti mari haisi kuwanika asi patinariko rapfuurawo taimbozvigona taikwanisa kukutenga tichinovatumira but izvezvino sa 2020 watapinda mino tichadii.
Muri kubata mabasa api ipapo paBeitbridge apa?
Iko kuforoma zvidhina.
Saka kuri kubhadhara here kuforoma zvidhina uku?
Taibhadhara tichatanga iko zvino hakuchabhadhara.
Samunorara masei muri yaka kura sei?
Aywa, muri yaka tia kura, tichindi jine wana tu wangu.
Asi kura rama muri kuzigona sei?
Aiwa
mashoko makuku tumunogona yenyu kumoresa hamanesha mwari kumusha musati maenda.
Aiwa wandika tumoresa ndiye mukoma wangu wandakasiya nezuro anonzi James Dio. Ne hanzvadzi yangu inonzi Love is futi. Ndongoti takatarisana negoredza siri nenhamo.
Aiwa, pakanaka pakadaro muve nezuva rakanaka.
Aiwa, ndinotenda muzukuru wangu.
Bye bye.
Let's cross over to Mr. Mandla Nkomo. Hey, Mr. Nkomo, your last words. Do you see any improvement in Zimbabwe in terms of, you know, farmers being empowered in one way or the other, even if there's drought, like maybe the construction of dams and all those kind of things? So what can be done? Just about 1.5 minutes.
Yeah, I get that. I really want to emphasize this particular point. Zimbabwe actually probably has the most number of dams per square kilometer in Southern Africa. We've got more dams than any other country in the region. So the issue is not dams. Ubabuslona ngumakhelwane wami iMoza Dam akhuluma ngayo ngiyayazi sengeke ngalima kuyo. Into ehluphayo eZimbabwe ukuthi ama-resources esilawo sikakhulu wona lamadamu eqinisweni kasiwasebenzisi kuhle kithi. Kasiwasebenzisi kuhle and yikho kucina kusenza ukuthi lanxa sokumela sisize njengakathesi ngomnyaka we-drought. Ngoba ive indlela ebesivele siwasebenzisa ngayo kuma-irrigation scheme sihlanyela izinto okungamelanga sizihlanyele. Kwesinye isikhathi abantu belayele ngama extension officers ukuthi hayi kathe sihlanyela linilokhu, kathe sihlanyela linilokhu. Ngomnyaka wonje njengwe-drought kusiya ngami ngabe yonke irrigation scheme ekhona eZimbabwe in particular emaswingo lasemathebelele north and south isiyahlanyela umumbu kathesi. Umumbu lowo buzasiza abantu kodwa ungahamba kathesi kuma-irrigation scheme uzathola ukuthi abaningi ngebha bahlanyelanga umumbu. Bahlanyela indumba, ukuze bahlanyela ama-vegetables and so forth. Kufanele siqondise, sihlele kuhle indlela i-agriculture eyenziwa ngayo eZimbabwe. Okwesibili, Gibbs, akasekelenini njengabantu ukuthi yonke into, i-solution esiyidingayo empilweni, sidinga kuhulumende. Kwaze kufike inini kuloyo kuthiwa dayihulumende. Uhulumende uzasenzelani after 40 years. Siyakwazi uhulumende ongeneliso kukwenza kodwa thina siqoqa nenini njengabantu sizilungisele. Ngike ngezwa kuthiwa like laba le show lapho abantu seMassouth abake bazokhuluma ngohlelo lokwemba ama-boreholes. That's a community initiative. I'm a member of that and this is our drill ama-boreholes and this is our equipper ukwenzela ukuthi abantu emakhaya lapho esivela khona bengasilela amanzi. Isixwayiso sami kuhulumende kithi sengizaqeda. Isixwayiso sami kuhulumende ukuthi hulumende umsebenzi wakho njengohulumende ayisikho ukuthi usibhabhule usibelethe njengabantu. Owakho umsebenzi ukuthi hlela ama-systems lama-policies azavumela ukuthi i-agriculture ikhule. Sizazenzela thina kithi. Sonke inhlanyelo siyakwazi ukuthi ithengwa ngaphi. Sonke siyakwazi ukuthi i-fertilizer ithengwa ngaphi. Siyakwazi ukuthi amasimethi angakanani. Zonke izinto lezi siyazazi. Nxa kungaba le situation esivumela ukuthi silime kungela hlupho lokuthi umumbu wakhona ngawulima ngiyagcina ngiwuthengisela i-GMP nge-price ephansi kumbe njalo. Abantu bazayisolva indaba yendlala.
Yes, siyabonga.
Bese ngicela ngabantu benkomo, abantu abalenkomo, especially emathebelele. Can we not have a situation where 2020 we are posting pictures of inkomo zisifa? We know it's going to be a drought. My question to all cattle farmers is, liyenzani kathesi? Wapha amalungiselelo eliwenza.
Awubona inkomo. Yeah, inkomo bavungathela kusasa singasambela nje. Siyabonga kakhulu.
Okay, thanks.
Yeah, I think we've got Joseph Chuma. We can ask him maybe what the government is doing and stuff like
that. Vachuma makadi yenyu tinokuchingamidza ipachirongwa.
Makorokoto egoredzwa.
Aiwa nemakorokoto kwamuri tinoona vazhinji vari kutarisana nenyaya yenzara munzvimbo dzakasiyana siyana uyezve nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kukuwadzana uko pavanzi nevanhu uko tiri kudawo nyama vabva vati idyai mavegetable anzi ndiwo akanakira pamuviri munoona sei mazwi ayava nekuti vamwe vari kushorawo vachiti asi zvingaita here kana kuti kwete
Hanzanzi yangu isu tichikura takakura tichidya miriwo iyoyo and miviri yedu yakavatika zvakanaka tikagona kusava nezvirwere zvimwe zvakungobata-bata vanhu mazuva ano yes nyama inodiwa zvachose asi tinoziva kuti muriwo unotipa chinhu chinonzi rafage muchirungu chinoita kuti digestion system yedu inyatsokunga zvinhu zvigadzirike kana zvakubuda zvinobuda zvibuda zvakanaka zvinosara zvichivaka muviri zvosara zvichivaka muviri zvakanaka but chandida kutaura chikuru sehanzvanzi ka uyu murume uyu abva kutaura manjimanji anonzi mukomo uyu ane refreshers chaizvo chaizvo kutoti dai taigona kuti titranslate zvese zvaataura zviya zviya taimuka senyika munhu ataura mashoko makukutu chaiwo anokahlamadza kuti tichine vanhu vanofunga kudaro shuwa shuwa and vari kuti vari kuita sei nesingauye tibatsirane timutse nyika handiyo nguva yokugara tingoshoropodza chete ngatiite gore ra2020 tisaite gore rokuti takamirira kuti mutungamiri wataura chii saka regati tichishoropodza mhingimhingi ataura chii saka regati gore rinoi rigarike gore rekufambira mberi gore rokuziva kuti hurumende handiyoba ikatipa chikafu pakwako hurumende handiyoba ikaendesa mwana wako kuchikoro asi iwewe mabasa wawabata sezvakataura mubhaibheri kuti naiwe uchadya zveziya hainamboti uchadya zvehurumende yakati uchadya zveziya saka tikangoziva izvozvo mabasa ako iwewe ndiwo achaita kuti uwe nebundutso muupenyu hwako mumhuri yako that is the basics that is common denominator yatopawo kunzwisisa tose tikaramba tiva kugara tiita maamtiti ekumirira kuti ndingatii saka isusu tope chii hazitibatsire chunhu hazitipe chungwa mangwana makungwana vana vanomukaita kudya chingwa tiene chingwa asi iwe ukaramba wangogara hapana chinobuda asi ukasimuka womira womiramira sewo mambotaura wekuti ari kuforoma zvidhina foroma zvidhina zvako utengese uwane bundudzo rako iwewe nemhuri yako haikona kungoramba tinangoshoropoza chete vangoma vaya zvoda kuti mutranslate zvese zvavataura zvaizvo we have recorded that please translate it into Shona into Venda into Tonga into everything vanhu vakangonzwisa iyoyo nyaya iyoyo chete kuti chinhu chose chinoita kuti zvinhu zvifambe kunge iwewe wasimuka kwaita something for yourself then tichaita better Zimbabwe zviziva kuti ikauya kana taangobatana chete zvinofamba zvinobuda asi tikaramba chingochema chingoda kukokritiza zvachete hameno dzichabuda ipapo.
Yeah, thank you so much for raising that. So what Mr. Nkomo was saying is that, you know, the irrigation schemes that are there, you know, many people are actually planting beans, vegetables and other things. They're not made. So he says there are certain areas where there's water, where there's irrigation schemes. So on those schemes, people must go for maize, short variety and all those kind of things. Then he says, you know, people must do agriculture the right way and not depend too much on government. Say some people always look for help from government, but which government can always do that? So he says there are limits too for the government to help. So he says, you know, in terms of agriculture, it should be people-oriented than the other way around. So briefly, that's exactly what Mr. Nkomo said. So say wa ngakulu ngakonoko Baba Chuma. So mbona zani skati setu sesi lwangoye lamta sesi ngani singama konapa singazuti kumbe singafaka okubili kumbe okuthathu. So okay, thank you so much for having joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again next week. Washington DC.
Aiwa tutenda vanga vari pachirongwa chedu chanhasi tinoona Andrew Taguri pano Tinashika Rombo uri pano Yolanda Makanaka uri pano Joe Munangu uri pano Mainiko muri pano Fraser Chicks muri pano ini ndine Marvelous Msanganya huye mtiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.